Vagari vanotichinosha misa ndiche kuti makudo aya ave kugona kuvhura magoni achipinda mudzimba achitsvaka zvekudya zvakaita seupfu, chingwa, muchero pamwe nezvese zvinodyika zvaanokwanisa kuwana. Amai Magichirinda vanogara mumusha unogara veruzhinji wenyamunga vanoti makudo anopinda mudzimba dzavo kunyange ivo varipo kana vakasiya goni risina kuvharwa zvakanaka. Vanoti makudo anenge achida zvinhu zvakaita seupfu, muriwo nemupunga.
Saka makudo iwayo aakutoziva. Isu tikavhara dhoo repadhaining, isu tenge tiri mudhaining yedu. Saka unozongonzwa kuti gwedere kana kunzwa kuti mvura yarasa. Kuda inenge ratopinda mba ratoskovhura dhirof yotora raisi pamwe inotora kana gaba rehupuri roini wotozodeedzerwa kunzi Magichirinda honai ingi gaba renyu rehupuri riri panze.
Mumwe mugari wemukariba vaobed jengwe vanoti mamwe makudo ave kugona kuvhura goni achitsvaka zvekudya mudzimba.
Ya vakasiya madozi akavhuriwa anopinda and some of them are kutoziva kuti madozi anovhuriwa so vanotoatempta mbotistodorakiwe anoto harina rakapinda mumba rinokanganisa imba yese kuvhura zvipfanya anything kuzi ringatingotsvaga chikafu.
Vajenge vanoti dzimwe nguva makudo anorwisa vanhu nekuvatorera zvekudya zvinenge zviri pachena.
But akagona kuvatakura chikafu or something anoti kumhanyisa chinet cause anything chaunonga wakabata kana chikafu kana chii anonga achitochidawo because they always looking for food kubva kwatiri isusu kuvanhu bati.
Izvi zvinotsigirwa namai Gwendolini Chimanga vanoti havachatuma vana kuchitoro sezvo makudo achitorera vana zvekudya nguva dzakawanda.
Ngoti kana mwana achiya kwamutumba kana kupu kana kwamutumba kiya kana masotsu utopana atenda nebheki zikangoona mwana ane chingwa kana mamengeteni kana maodomasi unotora.
Amai Charehwa vanotengesa zvinhu mumugwagwa vanoti vakatovakira nzvimbo yavanotengesera newaya senzira yekuchengetedza zvinhu zvavo kumakudo.
Chikafu changu ndakavharira nenyaya yemakudo emuno mukariba anonetsa bhozi ukatengesera pari open sezvakaita sematomatosi infekti ndingangoti zvose zvirimomu zvose hapana chisingadyiwe kunze kwefodya chete zvose zvinodyiwa nemakudo saka wakavakirira kudai seunonga uchavhoidha kuti makudo asaite satore zvinhu zvako tatsoenda kaisa chikeji ichochi kadai se anotouya utosvika utosheka sheka zvakasimba zvokutoti iwe unototiza utorisira mukana kuti riite zvarinoita asi kana wakavakirira kudai hatikwanisi kuisa maoko mukati.
Makudo aya anonzi nguva dzakawanda anotambirawo pamusoro pedzimba apo anokanganisa madhishi ezvivhitivhiti kana kuti masatellite dish. Vagari mukariba vanoti hapana zvavanokwanisa kuita makudo aya kunze kwekuatandanisa nekuti vakawanda vakasungwa mushure mekukuvadza makudo kana imwe mhuka zvayo. Amai Tarehwa vanoti vashandi veParks and Wildlife vanoti vagari mukariba vanofanirwa kugarisana nemhuka sezvo vari ivo vakauya kuzogara kunzvimbo inochengeterwa mhuka.
Noti kana ukanoripota kugame kuparks vanongoshedzera kuti imi makauya munyika yemhuka saka moto isusu totokoshesa mhuka kudarika vanhu vari munomu imi nzvima katoya munyika yemhuka saka isusu hatina zvatokwanisa kuita makaona rangoya ringori dzingai kana even nyoka chaya yakatopinda umba vanoti kana hautombofanira kuiuraya unotovafonera vouya vakangouya unongoitsvaga midzi dzokuibata nayo unoiisa musango yoenda havaurai.
Mashoko amai Tarehwa anotsinirwa nemumwe mushandi weParks and Wildlife asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatapi venhau anoti vagari vemaguta ari munogara mhuka vanofanirwa kugarisana nemhuka nekuti inzvimbo yemhuka. Nyanzvi munyaya dzemhuka dzinoti nyaya yekuvakwa kwemisha pedyo nemasango inopa kuti mhuka dzemusango dzishaye zvekudya zvinozopa kuti dzigume dzopinda mudzimba. Vamwe vanhuwo vanonzi vanokandira mhuka chikafu zvinozopa kuti dzijairirane nevanhu. Vamwe vanotiwo vepasi vanofanirwa kuuraya mamwe makudo kana awandisa kana kuatamisa kuenda kune zvekudya. Ndakamirira Studio 7 mukariba ndine Arthur Chiguriwa.